Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 30 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye vakaradza kunyomba mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinovawo zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemumwe chiremba wekuSouth Africa achishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Ikozvino hamuna macharges dzakawapiwa nemapurisa, asi vakati tikuye mangwana nemadhokumendi eimwe vange tichifamba nayo. Saka tichaenda mangwana kuPlumtree Police Station.
Amai Tokozani Kupe nemutauriri wavo vakasungwa nezuro kuPlumtree vachibva kumusangano weCitizens Coalition for Change kuLilima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa wabudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemukuru munyaya dzezveutano muLimpopo, amai Popi Ramatuba, avo vakaonekwa pavhidhiyo vachipopotera murwere wekuZimbabwe muchipatara mavo vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusagadzirisa zvipatara munyika zvopa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviende kunorapwa kuSouth Africa zvichishandisa mitero yehurumende yekuSouth Africa. Nyanzvi mune zvamatongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanoti izvi zvinoratidza kuti pane kusawirirana pakati pehurumende mbiri idzi, vachiti masvondo maviri apfuura rimwe gurukota reSouth Africa rakataura kuti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa muZimbabwe. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unotiwo waendesa kuhurumende yeSouth Africa mashoko ayo enyunyuto pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende yeSouth Africa kuti tinzwe divi ravo, asi muzvinafundo Mukonza vanoti nyaya yavabvakuro inyaya huru muSouth Africa, naizvozvo vanotarisira kunzwa mashoko anotsoropodza vabvakure zvikuru vekuZimbabwe kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapera kuitwa.
Mamiriro ezvinhu pakati peZimbabwe neSouth Africa anenge asina kunyatsomira zvakanaka nokuda kwekutaudzana kwakaitika mazuva apfuura, apo pakabuda MEC wezveutano wekudunhu reLimpopo muSouth Africa achitaura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwana maservices ezveutano mudunhu rake reLimpopo zvakawandisa, uye zviri kuita kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvinogara muLimpopo zvitadze kuwana izvo zvavanofanira kuwana maererano nezveutano. Saka mukutaura kwavakaita vakaratidza kakunyomba izvo zvizvarwa zvekuZimbabwe, uye vakaratidza kunyomba mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinovawo zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Ivo Dr. Ramatuba vari kushororei chaizvo, pane zvavakataura here zvisingaonekwi sechokwadi?
Kwete, pane zvavakataura munhu ari kuona neziso risina kwarakarerekera anoona kuti aivo vakataura chokwadi, nekuti zvechokwadiwo buda kwaita zvizvarwa zveZimbabwe munyika yeZimbabwe vachiuya muSouth Africa vari kusikowana ngati zvimwe zvikamu zvanga zvifana kuwanikwa nevana veSouth Africa. Limpopo kuna Dr. Ramathuba ndo kunonyanyowanda vana veZimbabwe nekuda kwekuti Limpopo inowanikwa kumuganhu weSouth Africa neZimbabwe. Saka zviri nyore kuti vanhu vachingobuda muZimbabwe vobva vapinda vogadzikana vari muLimpopo. Saka zvechokwadi vari kupinda vakati wandei uye vachizosikowana kwete zveutano zvega, asi nezvimwe zvimwe zvakaita semvura, zvakaita seugaro zvakawanda zvokuwanikwa nevana veZimbabwe. Asi tiri kusorwa pamaitiro aDr. Ramathuba, matauriro avakaita uye wavakataurira, nekuti uyu wavaiudza munhuwo akatongowanikwawo achitopindawo patsekwende yeutongo husina kumira zvakanaka wekuZimbabwe obva azotiza kuya kuSouth Africa. Kandopangoipa nyaya yavo, asi zvavaitaura aiwo hapana anopikisana navo.
Sokuona kwenyu profesa, iyi nyaya ndiyo inganzi yava kukonzera kusadyidzana kwakanaka kwenyika mbiri idzi here, kana kuti South Africa iri kudawo kuchinja mabatiro ainoita Zimbabwe sokuona kwatakaita zvakambotaurwa nerumwe gurukota remuSouth Africa masvondo maviri apfuura?
South Africa yagara hayo iri kuda kuchinja mabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe. Tikatarisa nyaya yekudimburirwa kwezvemapemiti zvichinzi haacharinyuiwi inokuratidza kuti South Africa inika kuchinja kaida kuita pamabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Tida kutarisawo nyaya iyi tichinzwisisa kuti South Africa iri kuenda kusarudzo mushure megore kana munguva yakada kuda. Saka bato riri kutonga reAfrican National Congress rakaona kuti nyaya yezvekunze inenge nyaya iri kukonzera kusafara kwevazhinji vemuSouth Africa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vaimbova mutungamiri weMDCT amai Tokozani Kupe nemutauriri wavo Vantando Ndlovu vakasungwa nezuro nemapurisa ePlum Tree. Vandlovu vakaudza Studio 7 kuti vakasungwa vachibva kumusangano kuLilima uko vaitsvaka rutsigiro rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change. Vandlovu vanoti hapana mhosva yavakapomerwa, vachiti vakaudzwa kuti vadzoke nhasi nemagwaro emotikari yaishandiswa naAmai Kupe. Vanoti zvakare ivo naAmai Kupe havana hanya nekusungwa uku, asi chiri kuvanetsa kukanganiswa basa ravo rekutsvaga rutsigiro rweCitizens Coalition for Change musarudzo dzichaitwa nemusi wemugovera.
What I can confirm ndechekuti tichibva kuguma paelections campaigns edu kuLilima Ward 1 mapurisa ane roadblock kuPlum Tree, saka they then stopped our vehicles and fortunately Dr. Kobe to use a detour kuti apinde muPlum Tree, but the vehicle ndakange ndichienda nayo the cops then told us that we need to search for registration details of the vehicle that you were using to do maplits enyukokulilima. Saka ndova vati we need to escort vehicle yenyu to the police station. Ndova vati no ma registration details acho haana kumira mushe. Ndova vambosecha vehicle yaAmai Kupe, and then unfortunately the van that I was traveling in yaka impound and mapurisa ekuPlum Tree. Saka ndicho chaitika.
Saka iko zvino imini naAmai Kupe makadini
iko zvino na ma charges taka wapiwa ni mapurisa asi wakati tukuye mangwana nema documents imwe vyangita tange tichi famba nayo saka tichaenda mangwana ku Plumtree Police Station parizino hapana ma charges that have been preferred against us, but izvi zviri kutisteba muchiruziva kuti on Saturday tichange tichine ma by-elections okurilima saka kuti ma members opposition aitwe zvakadaro. I think it's making sure kuti we are intimidated, we are afraid and disturbing our campaign, because mangwana ni chaiko tichange tine ma training ma polling agents, saka this is very disturbing and our campaign is now heavily disturbed.
Saka parizvino tingangoti muri kunetseka pamusoro pema campaign kupfuura zvamuri kupomerwa izvi.
Yes, tiri kunetseka nenyaya yema campaigns, because izvi zviri kudisturba campaign yedu, because it's making the playing field not level.
Avo vange vari mutauririwe waamai Tokozani Kupe vanthando Ndlovu vari parunhare kuPlumtree neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rakaumbwa nevechidiki reproject vote 263 rinoti nhasi chipiri riri kuparura chimwe chirongwa chitsva chekukurudzira kuti vechidiki vanyorese kuvhota. Mukuru weproject vote 263 vaYoungerson Matete vanoti vanhu zvikuru vechidiki havana kunyoresa kuvhota neuwandu hwaitarisirwa. Naizvozvo sangano iri raumba chimwe chirongwa chekukurudzira nekubatsira vechidiki mukunyoresa kuvhota. VaMatete vanoti zvizhinji zvichaziviswa pamusangano nevatori venhau nhasi muHarare, vachiti pane nzira itsva dzavanoda kushandisa mukukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavhote musarudzo.
Tatiri kuparura nhasi muguta reHarare chirongwa chekuti tivandudze kana kuti kwatinoti kumobhilaiza nekudzidzisa vechidiki maererano nezvinechichipita nekunyoresa kuvhota. Uyewo tinenge tichioso tichitaura nenyaya dzemaelectoral reforms nenyaya dziri nyararo munyika. So ndo zvinhu zvitatu zvatoda kunge tichibata pachirongwa chechiparura.
Ndinoona kuti mava nenguva muchiita basa rakaita seiri, chamunoda kuita kuzvito chakasiyana nezvimwe zvamanga muchimboita ndechipi?
Nyaya iri kuitika ndeye kuti mukanasa pataita kumashure taiita tichiita tingati in a small way, saka vatoda kuda kuita zvimwe zvokuti takaona kuti vechidiki vakawanda havana kunyosa kuvhota, and nyaya yekuti vamwe vanga vasina zvitupa nyaya also lack of information, saka takuda kuparura chirongwa chiri takawandudzwa zvekuti chinenge chichisvika kune kuwanda kunowanikwa vechidiki vakawanda munyika yeZimbabwe. 1-2 in a big way.
Chamuchashandisa kuti vechidiki vateerere zvamuri kutaura vechipi?
Takaona isu kuti vechidiki vane zvavanofarira zvakaitawo semusic semasports nini, saka tichinge tichitoshanda nemaartist tichiita maprograms edu nemaartist akawanda kuti vechidiki vaida kunopinda kuti vanze mimanzi vanongopinda nevota registration slip chete. Vachida kuti vane matimu avo emabhora nini tichenge tichisponsawo mabhora. So tichange tichishanda nevechidiki vari vanga mumayunivhesiti machechis and other areas vanongwa vechidiki, but tichenge tine maprograms anenge ari avanofarira.
Munofungei nekushanda kwakaitwa mukunyoresa vanhu? Munofara here nezviri kuitwa kuOffice of the Registrar uyezve nebasa rekuitwa neZimbabwe Electoral Commission? Pane zvamunoshora here kana kuti zvamunorumbidza pamashandiro avanoita?
Isu takatanga kuto soropodza maitiro anoita vanhu kuregistra nevanhu vezeki kubva gore rapera. Taiti isusu gore rapera vanhu vekuregistra vaichifawo kutinge vakaita bilitsi yavo yezvitupa, kuitira kuti panozoyazeka kuti haregistration bilitsi yakaita muna February muna April vanhu vangadai vane stupa asi mukaita saizvozvo takatanga kuya isika neta blitz ichiitira blitz yevanhu vanga vasina stupa saka takatoropodza tikaona kuti yanga iri nzira yekuti vaiziva kuti vanongoita zvekungotika mabhokisi taita blitz but aizivawo kuti vachitika vana stupa ende mukatarisa mashandiro anoita vanhu veseki yezvinoizvi somuenzaniso muguta reHarare munenge mune ofisi wani akavhura inenge nemuchina wani asi guta rine vanhu vagona kusvika miriyoni akarejista kuvhota ukaenda kuma tinomboenda kumaout of Harare kuna nabhindura kuti vanenge vakavhura maofisi vachi havasi kushanda zvine mazvo zvekuti varejiste vanhu ende masenta avo kurejista vanhu ari kure so izvo zvese izvo zvinoti dzimba nekuti stata kuti vechidiki vanhu vachikwanisa kurejista kuvhota vachizovhota kuna 2023
makamboitavo hurukuru here namahofisi iwayaya ezeki kana kuti ekuaregistra pamusoro pezvamunoona sekuti ndizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kuvhota pane zvamakambotaura navo
takaita nguva yakareba tichinyorera matsamba kune zeki tichivaudza kuti wandudzai kana kuti tsokororai mablitz enyu but ivakati pari zvino vachiri kuita delimitation kana kutara mabaundary mazo saka havana staff ende ndozvimwe zvatosangana zvokanda kumaofisi avo masenta kurejista kwoi kusina vanhu vachiti vanhu vedu vakadiploya kuita zvedelimitation saka ndo challenge iripo kuti sekiri also understaffed so takatombozama kunyorawo kuparliamendi nekuministry of finance kuti vakwanise kuvawandudza kubhajeti reseki kuti vakwanise kuemploya vamwe vanhu vanokwanisa kuvazobatsira kuti staff yavenge yakawanda because vari understaffed as it is now
vamatete sangano renyu rinofungei rinoona sei mamiriro akaita zvinhu maererano nezvesarudzo uye kutsvaga rutsigiro musarudzo
muri kuona izvinoizvi pachiri kuita maviolations kune nyaya dzakawanda dzeviolence kana dzemhirishonga dziri kuitika ende tiri kuona sekuti takananga masarudzo dzinouya dzegore rinouya mhirishonga ichazenge yakatowandisa kutopfuura yakatika yatakaona mugore ra2008 saka isu tiri kutoti tikuona sekuti maelections aanga achiita supervision yeunited nations kana au because as it is now mapolitical parties they are failing kuti vange vachinzwisisana and kuti tikunge tichikwanisa kupreventa mhirishonga izi panoda an external mediator ndokunge tinge tine maelections ane runyararo zvazviri zvinoizvi hatichikwanisa kunge tichizoita maelections ane runyararo mugore rinotevera
avo vange vari mukuru weproject 4263 vayangason matete vari parunhare kuHarare nestudio 7 Project 4263 ichaita musangano nevatori venhau nhasi na11 o'clock mangwanani ano pamedia center muHarare. Komishini inoona nezvesarudzo muAngola yakazivisa kuti bato rePopular Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA ndiro rakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika izvo zvinopa mutungamiri wenyika vazhoao Lorenzo temu yechipiri semutungamiri weAngola. Commission iyi inoti MPLA yakakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nechimwe nemuraudzo kubva muzana kana kuti 51.17% ukuwo bato rinopikisa reNational Union for the Total Independence of Angola kana kuti UNITA richinzi rakawana mavhoti ari pasi pezvikamu makumi mana nezvina kana kuti 43.95%. UNITA inoramba zvakabuda musarudzo iyi. Mutungamiri weUNITA vaAlberto Costa Jr. vanoti manhamba akabudiswa nekomishini inoona nezvesarudzo haaenderani neakaverengwa nebato ravo. Vanoongorora zvematongero enyika vanoti vanotya kuti pangaita kuratidzira kukuru kunogona kutanga mhirizhonga. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha tikatanga nekuvabvunza kuti sei nyika zhinji muAfrica dzichitadza kuita sarudzo dzisina mutauro.
Ndinoona sokuti ndiwo avangova maitiro maopposition muAfrica umo kuti tinetiwo kuti maelection aitwa vanenge vachikakavadzana vanenge vachirovana vanenge vachivhundusirana vazoruza to ruzhinji rwacho vanenge voti takabirwa ndiyo nyaya imwe imwe iri kuitika kuAngola neiri kuitika vokuKenya uko kuti vari kuendesana kumakotsi asi handivovo kutanga Zimbabwe tinoziva vakasvitsana kwavakasvitsana kumakoti wokupedzisira Zambia ndo maitiro mamwe iwawo kuti ufunge kuti chii chatinenge chatipinda kuita nharo kusvika ikoko zvinhu zvakawanda wanda zvinokonzera kuti kuitwe nharo vamwe vakanyanya kuongorora chaizvo mukati mazvo vakaona kuti ava vanoita nharo ava vanenge vasiri voga vanenge vaende vamwe vanenge vakavapa mari vari kusuruka vanenge vaiti ini tikai madziro ini sokushandiswa kumwe kwatinowanza taitwa kuAfrica kune hondo dzimwe dzakawanda wanda dzinoitika muAfrica imomomo tichitengeserwa zvombo pamwe taakuchinja nazvombo izvozvo nemaminerals zvicherwa torwisana munyika medu izvi saka rumwe rune rwuri ruoko rwenyika dzokunze dzimwe dzine dzichiti pamari kuita maelection iwayaya dzine dzichiziva kuti kana zvinhu zvikanaka munyika umu hatizowani zvatinowana kana mukarwisanwa pamwe futi dzedu ndo dzinenge dzichirwisa imomo kana mukarwisanwa isu tinee taakuzondoenda tondotengeserwa zvicherwa zvinenge zvirimo kana zvinenge zviri maoiri anenge arimo kana kuti madiamonds anenge arimo pane pachiitwa mvonga bvonga idzodzo ndo zvimwe zvinogona kunge zvinenge zvichiitika asi zvimwe kunongova kupusa kwedu.
Angola yakaita hondo kwenguva yakareba zvikuru pakati pavo. Munoona sekuti zvichapera zvakanaka here izvi kana kuti kunongova kungotaura kwemunhu wakundwa wamusarudzo?
Ndinoona sekuti kuchapera zvakanaka nokuda kwokushandisa makotsi kuenda kumakoti kunogadzirisana. Nguva yehondo dzakaitika makore akaitika iwayo dzakapera. Nyika yeAngola nenyika yeAfrica yose napasi rose hapana wakagadzirira hondo dzinoputsa sezvatiri kuona zviri kuitika kuUkraine neRussia uko. Saka handifungi kuti chazosvika padanho iroro kuti vanhu vacharwisana kwamaelection iwayo kana kuchingonzi ikoga kuverengwe zvemavhoti pamwe ndo pangazoti United Nations inotuma mubatanidzwa wenyika dzinenge dziri around Angola iyeyo kana iri Sadak kana iri ipi ndo vanotumwa ivavo kuenda ikoko kunogadzirisana imi variko kwete kuti veUnited Nations vanoenda ikoko. Aiwa saka ndinoona sekuti rubatsiro huriko hunouya hwokuti hatizombotosviki pakuti vacharwisana kurwisana maelection iwavo. Vanoziva zvinoita hondo savanhu vakarwa hondo mbiri kwamakore akawanda kubva vachiona independence kusvika vazogadzirisana vanoziva kushata kwehondo saka handioni kuti zvinosvika ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisi paStudio 7, murisi vashamarari paStudio 7 apo nevateereri vese murisi paStudio 7. Ndiito mukoma King Shad ndiri paZimbabwe apo pachipinge pachichichi apo suti ride zvedu ndoda kungotaura yangu mazima shoma shoma panhauye maZimbabwe citizens avo hatizi kufunga vakomana vana veZimbabwe tiri kurovana tichikuwadzana chiita sei sei vana veZimbabwe vasingafungi so vada kuzomuka rini kuramba chingosapota pati inoti penzara every day vana vedu izvezvizvi vari kurara nenzara asi tinopuwa zvimari zvekuenda kuorova vanhu sei tichiita zvinhu zvakapusa zvakadaro so totikumbira dai maZimbabwe zitamuka ZANUPEVA harichatoidi kana tichiti harichatoidi zvavari kuita zvekutuma nhundo ravanhu vachiita sei izvo hazvina zvinobetsera izvi zvizvi mukomana ari kutopapinda panyanga mukomana ari kupinda tirikuti nesonjamisa muofisi 2023 zvavo zvekuti hakuna nyika inai tongwe nenhangirikini chichi ndezvekupenga tenge tiriko.
Aiwa ini ndinongoda zvangu kutaura kune triple C inotungamirwa nawachamisa kuna wachamisa kuti aiwa zvewakomana kubva 2000 kusvika 2022 tingori vanhu vekubirirwa here muchingochema nekubirirwa ko hamusi kuona seiko mamunenge muchibirirwa macho imuka muma polling station umu mapolling agenda munosarudza yatsarudzai vanhu chaivo wanhu vamunoziva kuti vane musangano pamoyo, kwete kusarudza vanhu vekuti vanogona kunotengwa nezanu PF votengesa, votengesa voona marigiro. Dai patoiswa kana mutemo chaiwo wekunzi mapatowe nevanhu vakatomira panze pemapolling station maagenda anenge achitoverenga, aiwa papolling station yepakati tapaona isu taverenga vanhu, kwapinda vanhu vapindapo wangu vari 400. Then pochionekwa pavanhu 400 iwavo vapindapo kuti vativhotera triple C wangani, wavhotera zanu PF wangani. Nekuti zvakangofanana badzi kuti vakuita vanhu vanogona kungoisa rigging yavo ongochinja manhamba zongoisoona papolling station paakubuda vanhu vanosvika kuma 1000 ipapaine vanhu 400. Nevanhu vaenda papolling station ngavaverenge zvakasimba pazuva iroro vachionekwa kunzi vangani. Aiwa mapolling station mungamugadziriswe mapolling station mu 2023 vhoti yedu hatisoda kuti ibiwe, nekuti chokwadi kuti tikuzviona kuti muZimbabwe nekuma kwakaita zvinhu hakuna munhu achamboda zanu PF kunze kwekuti iri kubirira.
Vazuvai kwazuvai pastudio 7 vashamarari vose, ndinokwazisai nemufaro. Ini zvangu generari Ronald Timnets ndiri paPretoria apa, ndinodavo zvangu kubvunza kuti saka Tafadzwa Mugwadi anoreva here kuti vanhu vetriple C vakavona mumwe munhu akapfeka rigarya retriple C vanomurova just kuti vape zanu PF mhosva vachikuvadzana? Is that make sense? Ari kufunga chiicha chaizvo Tafadzwa Mugwadi? Zvimwe zvinhu zvinenge zvichingori pachena zvaanongoona kuti izvi zvinhu zviri pachena izvi. Vanhu vari kukuvara, munhu ari kupisiwa gumbo riri kuita sekuti munhu mukuru, munhu ane mhuri, vanenge vachipisa kuita sekuti vari kupisa bepa kana kuti. But why Tafadzwa Mugwadi, why asingambooniwo so asingambo-understandiwo so vachingoti yei isu vezanu PF hatidi musindo, isu vezanu PF hatidi musindo? Saka izvi zvose izvi zvii zviri kuitika background izvi? Tiri kuenda kupi? Nyika iri kuenda kupi?
Takatarisa zvabuda pasarudzo yegokwe kaboyoni izvo. Of course hazvifadzi, asi there should be a strategy. Strategy yedu tinofanira kutochinja macitizens. Nokuti izvo there is a lot of intimidation dziri kuitika kumamisha ikoko. Dzimwenguva tinokwanisa kutuka tichiti vanhu veku vakavhotera zanu misoro yavo haiiti zvakanaka. Asi what are we doing to protect that vote? Ko what more kana vachiiti izvo president wedu wauya ko vanomudzingirira nezvimotikari zviyai vachiita zvavari kuita? What more? Chemberi yazosara yavhotera triple C yazosara iri yoga, pasina unoiona, pasina media, kana vemedia chaivo vachirohwa. So we should defend our vote, we should re-strategize.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere vakafa, vamwe makumi matatu nevasere vakakuvadzwa zvakaipisisa nemusi wemuvhuro mushure memapurisa muMadagascar atanga kupfura mhomho yevanhu yakanga yashatirwa mushure mekubvutwa kwemwana wechisope. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa neumwe chiremba wekusouth africa achishora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Amai Tokozani Kupi nomutauriri wavo vakasungwa nezuro kuPlumtree vachibva kumusangano weCitizens Coalition for Change kuLilima. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande munhau dzeEastern Cape.